vanhu vazhinji vanoti vakanyoresa sevavhoti kubva pakatanga chikamu chechipiri chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti icho chakatanga nezuro munzvimbo dzakawanda munyika. Mumwe wevakanyoresa kuvhota muHarare West nezuro, Valorence Muchenje, vanoti hazvina kuvatorera nguva yakawanda kuti vange vanyoresa. Kunyange hazvo pavakanyoresa paiva nemuchina mumwe chete waishandiswa kunyoresa vanhu.
Nezuro ndakaenda kunoregister paHarlingbury. Ndakaona process yacho yanga iri fast and ndakaona kuti that process yakanaka nokuda kwokuti hapano mamwe maincidents anozoitika ekunzi pane vamwe vakazovhota vasipo nokuda kwokuti fingerprint inenge iritoripo. Saka I feel kuti this time around is going to be fair and is going to be nice.
Asi mumwe mugari wekustrathavan muno muHarare, Muzvare Yolanda Machiya, vanoti Zimbabwe Electoral Commission haisati yarongeka sezvo komisheni iyi yakatadza kuunza michina munharaunda yavo nezuro sezvavakanga vakatarisira. Muzvare Machiya vanoti ZEC haisi kupa vanhu dzidziso yakakwana inobata nyaya dzekunyoreswa kwevanhu sevavhoti.
Vanhu vekuno kustrathavan vanga vasina kukwanisa kuzovhura polling station, but nhasi vazokwanisa kuzovhura polling station yavo and takwanisa kunyoresa kuti tikwanise kuvhota and the process yange iri fastwo zvanga zviri nani.
Mashoko aya atsinhirwa nemunyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamurisi Zwizai, avo vanoti ZEC haisi kushambadzira zvakakwana nzvimbo dzairi kunyoresa vanhu.
Chirongwa chekunyoresa vanhu phase 2 chakatanga nezuro. Mumaguta chakatanga zviri slow nokuti publicity yacho iri pasi. ZEC haisi kushedzera kuti vanhu vazive kuti vanhu vari kuregistera kunzvimbo dzipi, kushambadzwa kwacho kuri pasi. Uyezve dambudziko guru rati kusangana naro ratatora kubva muphase 1 richipinda muphase 2 inyaya yekuti vanhu vari kushushikana kuti vawane mapepa kana kuti magwaro anoratidza kuti vanogara papi, nokuti vazhinji vedu maroja, vazhinji vedu mayouth havana dzimba dziri muzita mavo, uyezve mabhiro acho anenge asingauye ari muzita mavo. So idambudziko guru rati kusangana naro irerero. Zvakare vezeka havana kuisa mapost masign anonyatsokurakidza kushambadza kuti panapa pane registration centers anenge achipa madirections. Saka vanhu havazi kuziva kuti zvinhu zviri kufamba sei, but semusangano tiri kufamba madoor to door mumawards medu tichitaurira vanhu kuti vabude neuwandu vaende kunorejista kuvhota.
Sachigaro weMDCT mudunhu reMashonaland East Vapini Odenga vanoti mamwe madzishe nemasabhuku emudunhu ravo ari kunyora maserial number emapepa anenge apiwa vanhu pavanonyoresa kuvhota, vachiti izvi zviri kunze kwemutemo uye kutyisidzira vanhu zviri pachena.
Nyaya yeregistration tanga chifungidzira kuti ichange ichifamba zvakanaka, asi taakuona kuti masabhuku akunyanya kushandiswa pakuintimidheta vanhu. Vari kunzi ivo vanhu vamanyorera matsamba eproof of residence vanofa kuzodzokazve nekwamuri vachinyora maserial number kana vapedza kuregista kwacho. Saka tiri kuona kuti zvinhu zvaakuvhundutsira vanhu zvakanyanya mumaruzevha. Nezuro ndaive ndiri mumarondra syndrome, ndakabva ndatoona zvichiitika pamberi pangu nemumwe munhu wezanupf anonzi Mutodza. Ndikabva ndamuaprocha kuti ko maserial number muri kunyora aya muri kuadii, zvikanzi ari kudiwa kumusangano kwedu. Ndikati aiwa, ka ZEC yapedza basa rayo kayaregista vanhu ende ZEC ndo yapa serial number. Kana iri ZEC iri kuda serial number, ndiyo yapa munhu serial number, inozomubvunza serial number chirudzii. Pandakamuti hati handiipa mapurisa apo tinonzwisisana kuti nyaya serial number muri kuidii, akabva atanga kutiza mukuru uyawo. Ndobva ndambomubata bhachi ndikaona kuti pana painozopedzisira yakunzi political violence, ndobva ndakazomuregera woenda hake. Asi tiri kuona kuti ZEC dai yanga yakurudzira kuti vanhu varegiste zvakasununguka vagozovhota zvavanoda pamaelections ari kuuya muna 2018.
Muzvare Luwazi Svanda, avo vanove nhengo yeparamende yeprofessional representation vachimirira Cholocho North, vanoti kunyoreswa kwevanhu kuri kufamba zvakanaka chose kucholocho, kunyange hazvo vanhu vakawanda vasati vanyoresa sevavhoti.
Hazvifamba zvakanaka zvazvo, nyengo dzichiri slow slow, zvizvo zvakatanga nezuro. So far zvimupinyampinya hapana hazvo, asi vanhu kubuda vachabuda. Ndiwo saka tovatsidzisa kare kuti hapasina munhu ari muvhotazoro. Munhu wese anofanira kuenda kunoregista.
Vazvi zvaiva kuridzira Zek kuti igadzirise zvimhinga mupinyi zvose zviri kusangana neveruzhinji pakunyorisa sevavhoti zvakafanana nekubvisa nyaya yemagwaro anoratidza kuti munhu anogara papi asati anyoresa kuvhota.
Kuridzira ati kupa Zek ndeyekuti ngavaite kuti nzvimbo dzavo dzive dzakashambadzwa, nzvimbo dzavo dzive dziri pachena, vanhu vachikwanisa kuona kuti vanhu vari kuvhotera pakati. Zvakare ngavaite, takavakumbira kuti vataure naminister of home affairs kuti maofficial avo ezek ari kunyoresa vanhu vapuwe masimba ekuti vaite macommissioners of courts panguva yeblitz yefase 2, fase 3 nefase 4. Kana tichinge tapedza kuregister musi wa15 December, ucommissioner of courts hwavo hwobva hwabviswa. Zvinoita kuti vabereki varerukirwe pakuregister, mayouth arerukirwe pakuregister, vese vasina pekugara nemapepa vakwanise kuregister, nokuti munhu wese ane kodzero yekuti aregister nekuvhota munyika yeZimbabwe.
Chirongwa ichi chinopera musi wa13 Mbudzi, chobva chapinda muchikamu chechitatu apo Zek inenge yopinda mudzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.